Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anhasi uri musi wemuvhuro ndira 15, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotakanidzwa tinadzidzira kana mamekani anotitendera kuti tigone kupfuurire mberi basa ripfuurire mberi kunyange vafangira aivafunge zvakanaka.
Mubatanidzwa weMDC Alliance unoti hauna urongwa hwekutsvaga mumwe mutungamiri sezvo vamagenzvangirai variwo vakasarudzwa kuumirira musarudzo kunyange hazvo vasiri kunzwa zvakanaka. Nhengo dzemapato ari mumubatanidzwa weMDC Alliance muchinoyi dzichibva kumakereke akasiyana-siyana dzinonamatira mutungamiri weMDC vamagenzvangirai kuti vakurumidze kunaya. Vazhinji vevagari venharaunda yekwachiyadzwa mudunhu reManicaland vanoti kuwanikwa kwemangoda munzvimbo yavo dzakave hope dzechembere kurota ichiyamwa sezvo zvisina kuvaigira pundutso muupenyu hwavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa weMDC Alliance unoti hauna urongwa hwekutsvaga mumwe mutungamiri achaumirira musarudzo gore rino sezvo vamugenzvangirai varivo vakasarudzwa kunyange hazvo vasiri kunzwa zviri nani. Mumwe vatungamiri vemapato ari mumubatanidzwa uyu vaJacob Ngaruvhume vanotungamira bato reTransform Zimbabwe vanoti kana zvinhu zvakazomanikidza kusvika pakuti vatsvage mumwe mutungamiri, mubatanidzwa wavo une nzira dzinovatendera kuti vagone kuenda mberi nebasa kunyange hazvo vatsvangirai vasiri kunzwa zviri nani. Kusanzwa zvakanaka kwavatsvangirai kunonziwo nevamwe kwakonzera kusagadzikana kwezvinhu mubato ravo reMDCT paine mashoko ekuti kune vamwe vatungamiri vatotanga kutsvaga rutsigiro kuti vazodomwa kutora matomho kana vatsvangirai vazofunga kusiya basa. Kusagadzikana uku kunonzi kwave kutyirwawo kuti kunogona kukanganisa mashandiro emubatanidzwa weMDC Alliance pamberi pesarudzo dziri kuitwa gore rino. Vatsvangirai vari kurwara nechirwere chegomarara remudumbu kana kuti colon cancer izvo zvave kuita kuti vazorore vari kumba kwavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navangaribvume pamusoro penyaya iyi.
Isu semubatanidzwa weMDC Alliance and weinio zapresident weTransform Zimbabwe on behalf yebato randinotungamira tinoshuvira vatsvangirai zvakanaka. Tinovashuvira kuti varikabve vapfuurire mberi nebasa ravo rekutungamire MDC Alliance. Saka hatisasi kana hatisi pachinhano pari zvino zvachose chekutsvaga umwe mutungamiriri. Mutungamiriri wedu ndivatsvangirai ndiye takawirira navo zvekuti vagara nezviziva asi vari kubatsirwa navanachiremba vanamasvokota. Kutenda kwedu kana nzira neminamato yetinoita tinotende kuti vanopora vakagona kupfuurire mberi nekushande basa retakavapoinda kuti vaite. Hatisi mubatanidzwa tinadzo nzira kana mamekanisi anotitendera kuti tigone kupfuurire mberi basa ripfuurire mberi kunyange vatsvangirai vafunge zvakanaka.
Veruzhinji vanoteera mubatanidzwa weMDC Alliance vangada kunzwa kana kuti vangafara zvikuru kunzwa urongwa hwamuinahwo ihwohwo hwekuti vatsvangirai kana vakanga vasati vanaya zvokuti vange vachipinda mundima zvii zvamuri kuronga.
Ini ndichitaura Transform Zimbabwe maringe nokusaina kutakaita chibvumirano cheMDC Alliance tinoziva kuti chibvumirano chitakasainirana chine urongwa huripo hunotaura kuti zvinofamba sei kana kuri kuti panode kuchinjwa kana paite shanduko muutungamiriri hwaAlliance. Saka izvozvo zviri pachena, procedure inotorwa chena, mazano anotorwa ari pachena. Saka iwayo ndiwo atinongodzoke kwaari tomashandisa tomaimplimenta togona kupfuurire mberi. Saka hazvitinesi zvachose.
Jekesai izvozvo vangaribvume zvacho zvamuri kutaura nokuti vanozviziva ndimi wemapato asi vari kunze havazvizivi.
Chibvumirano chedu chinotaura kuti vatungamiriri vealliance vanosongana vokurukura vosarudzira tungamiriri kana paite chikonzereso kuti pasarudzwe mutungamiriri umwe. Saka tinongosangana mapato arimo mualliance vosarudzira tungamiriri kana kuri kuti paite mid.
Kwauya woimise bato retransform Zimbabwe, zvii zvamuri kuitawo kugadzirira nyaya dzesarudzo dziri kuuya idzi?
Takanga tine musangano kumarondera sezvamunoziva kuti hatiri kumashonal east nekumasvingo. Musi wechitatu ndine musangano mukuru watinawo muHarare. China ndakukangana kuti tiri kupi, then musi wesaturday paweekend tiri pamutare ndichobva taenda kuchipinde kubva tadzoka nekumasvingo. Saka mameetings iwayo tiri kutoenderere mberi sebato retransform Zimbabwe, hatiti kutomborara zvachose kuti basa redu ripfuurire mberi, ende izvizvo zviri kupfuurire mberi.
Tiri kunzwawo mune mamwe matunhu mune matanganyaya yekunzi muri kuita zvemhirizhonga, muri kusanganawo here nedambudziko irori mamuri kufamba setransform Zimbabwe?
Hatisati zvedu tasangana neviolence kana mhirizhonga yekuti tingati pane vakarohwa pakati pedu, asi mhirizhonga yatiri kutarisana nayo ndeyekutyisidzirwa.
Vanga vari mutungamiri werimwe bato riri mubatanidzwa MDC Alliance retransform Zimbabwe, vaJacob Ngarivhume vari parunhare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, dzimwe nhengo dzemubatanidzwa weMDC Alliance mudunhu reMashonal and West nezuro dzakanamatira mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai nedonzvo rekuti vapore nekukasika kuitira kuti vamirire mubatanidzwa uyu musarudzo dzegore rino. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wakapinda mumusangano wekunyengeterera vatsvangirai ndiamai Abigail Saini vebato reZimbabwe People Face kana kuti ZIMPF kukaroi vanopinda cheche Zioni. Amai savoti vanoti vatsvangirai vane nhoroondo yekutungamira bato reMDCT, nekudaro vanonamatira kuti vavatungamire musarudzo dzegore rino.
Isusu tanzwawo kuchema negungano raiita rokunamatira president webato reMDC vaMorgan Tsvangirai, saka taiya kuti tizobata tiri pamwe chete, tivanamatire tiri pamwe chete. Tinoziva kufamba kwavakaita kumashure kuti kwanga kuine chiedza chinoratidza kuti tinogona kubuda. Saka kurwara kwavaita kwatipa kuti tese tipfukame, tivanamatire, Mwari avaitire zvakanaka.
Amai Saini vanoti vari kunamatirawo sarudzo kuti dzive nerunyararo uye kuti vatsvangirai vakunde.
Election ino ya 2018 tingofamba navo vatitungamirire, nekuti mweya mutsvene unenge uri pavari kuti ndo vanokwanisa kutisimudza mudambudziko ratiinaro. Maelections aya chapa kuti timanamatire. Inyaya yekuti kwese kwatabva baba, zvinhu zvasina mbomira zvakanaka. Pane rigging yanga yakaomarara, corruption nezvimwe zvakangodaro.
Mumwe wakapinda musangano uyu muchinoi vaSilvester muZambiri veMDCT vanopinda kereke yeAnglican vanoti vakaona zvakakodzera kunamatira vatsvangirai nekuti munhu akataura chokwadi kuti ane chirwere chegomarara remumatumbu.
Ndaona zvakakosha kuramwari rinotiudza kuti tipote tichinamatira vatungamiri venyika. Saka ndaona zvakakosha kuti ndive pano ndichinamatirwo mutungamiriri webato reMDCT Alliance. Ndaona zvakakoshawo sadunga munhu, ndaona zvakakoshawo semunhu akataura chokwadi pamusoro pechirwere chake. Saka munhu ari pachokwadi panguva dzese, saka tinofanira kumunamatira munhu akadaro.
VaMuZambiri vakati vanamatira kuti mhirizhonga isaitike panguva yesarudzo kunyange masoja achipindira musarudzo. VaMuZambiri vakati hapana chinokunda munamato.
Hapana munhu anokwanisa kukunda Mwari pano panyika. Takaona mubhaibheri vakawanda naFarao vachitandanidza Mozisi kubva muEgypt, vakanosvika zviuru nezviuru zvemasoja zvikanyudzwa mumvura pamusaka pesimba raMwari. Saka nesimba raMwari hapana chinokona.
Imwe nhengo yeMDCT yekuchegutu iyo yakati inoda kungonzi vakonjana yakati vatsvangirai ndivo vanofanirwa kutungamira bato musarudzo kunyange vachirwara, nekuti vakawanda vanorwara asi vasingabude pachena sezvakaita vatsvangirai.
When we are going to sarudza maleaders edu, sarudzai anogona. Anogona ndiwo akadirira pano. Anogona ndiye Mwari Richard Tsvangirai. Vangani vanorwara, neni ndiri murwere, asi ndakambokuudza here. Man of truth akamira pamberi pedu, pamberi penyika yese, pamberi pedu. The whole world akatera kuti ndiri murwere. We want man of truth. Mwari vatiitire zvakanaka. Ndiye watakamirira pano, Mwari Richard Tsvangirai. Haleluya, haleluya. Amen.
Vakapinda mumunamato uyu vakatsoropodzawo kurwira masimba kuri kuitika mubatoro MDCT vachiti vari kurwira chigaro chavatsvangirai ndivo vari kunonotsa shanduko munyika. Musangano wekunamatira vatsvangirai wakapindwawo nevemapato ari muMDC Alliance nevemachechi akawanda mudunhu rose remashonaland west. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri wenyika vaematsoni Munangagwa vari kutarisirwa kusimuka nhasi vakananga kuNamibia mukaenderera mberi kwavo nerwendo rwavo rwekusangana nevatungamiri wenyika dzekuchamhembe kweAfrica vachivaudza mamiriro akaita zvino muZimbabwe. Rwendo urwo runotevera kushanya kwavakaita svondo rapera kuAngola, uko vakasanganawo nemutungamiri wenyika iyi uye varisa chigaro weSADC Organ on Politics, Defense and Security vaJoao Lourenco. VaMunangagwa vari kutarisirwawo kushanyira mutungamiri weZambia nechishanu svondo rino vachizoendawo kuBotswana. Zvichakadaro, rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesanganiro Human Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDiwa Mavhinga vanoti mashoko avaMunangagwa ekuti zvizvaro zveZimbabwe zvisiyane netsika yekuchema nezvirango zvinonzi zvakatemerwa nyika nevekumadokero, mashoko makukutu nekuti vanhu vemuzano PF vagara vachingochema nezvirango zvisipo. VaMavhinga vanoti chakauraya upfumi hweZimbabwe kuondonga kwekutonga kwematongerwo enyika, uori, chizivano uyezve nekusagona basa kwevari muutungamiri. Vanotiwo panyaya yekurudziro yemutungamiri wenyika yekuti vanhu vasiyane nemhirizhonga yezvematongerwo enyika zvinofanirwa kutangira kubato ravo rezano PF uyewo kuti mapurisa atevere mutemo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMavhinga pamusoro pemashoko avaMunangagwa aya.
Mashoko iwayo avaMunangagwa pamusoro pekuti vanhu ndavasiyana nenyaya yekungochema nezvirango zvisipo, mashoko makukutu, nekuti ichokwadi, dambudziko guru pane zveupfumi hweZimbabwe hazvisi zvirango zvisipo asi kuondonga nyika pamatongero, uori, chizivano uyezve kusagona basa ndozvauraya nyika, kwete zvirango zvinenge zviri muziroto zvevanhu.
Tinonzwawo zvakare vaMunangagwa vakataurawo pamusoro pemhirizhonga yezvematongerwo enyika vachiti vanhu vanofanira kudzidza kugarisana kunyange muine maonero akasiyana. Muchitarisa mamiriro ezano PF nezviri kuitwa navaMunangagwa, zvii zvamungataura? Tingati here vauya nezuva kana gwaraidzva muzano PF?
Hapana gwaraidzva riripo. Shoko rekuti mhirizhonga kwete pane zvematongerwo enyika ishoko rakanaka, asika muromo hauzarirwi nerwizi. Chakakosha kuita kuratidza nemaitiro kuti mhirizhonga haitendedzwi. Kureva kuti vaMunangagwa ngavataurire mapurisa kuti vaite basa sebasa vanenge vaita mhirizhonga vasungwa. Iko zvino munguva yapfuura tiri kunzwa kunzi nzvimbo dzakasiyana siyana kuri kuitwa mhirizhonga kuepoti muHarare, kumasvingo nekune dzimwe nzvimbo, asi vanhu ava havasi kusungwa. Ndo chekutanga chinofanira kugadziriswa. Chepiri, vaMunangagwa ngavataurire vatsigiri vavo muzano PF yavo kuti vasiyane netsika yemhirizhonga, nekuti tinoziva kuti iko zvino tichienda kusarudzo mhirizhonga yakanyanya inobva kune vari mubato riri kutonga, nekuti vanenge vachiti ivo havasungwi nemapurisa uyezve hapana chinovawana. Saka mashoko avaMunangagwa vaita musiya paduku, ngavataure vatiratidze tione vanhu vachisungwa vachienda kumadzijeri, toziva kuti zviro kwazvo mhirizhonga haidiwo. Zvakarewo vaya vakaita mhirizhonga yakaomarara panguva yapfuura kusarudzo dza2008 vakaponda vanhu vakaita vanhu zvirema vachivhuna makumbo vachidimura maoko, vanhu ivavo vanozivikanwa, ngavasungwe vapinde mumajeri. Tochizoona kuti zvechokwadi vaMunangagwa vanorevesa pakutonga kwavo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDiwa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa, neStudio 7.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Vagari vekwachiadzwa kunharaunda yemarange mudunhu remanikaland vanoti kuwanikwa kwechicherwa chemangoda mudunhu mavo makore gumi apfuura kwakavaunzira bongozozo kwete mufaro sezvavaitarisira. Mutoro wedu enhaulo yedhamoyo anotipa nyaya inotevera.
Vazhinji vevagari venharaunda yekwachiadzwa vanoti kuwanikwa kwemangoda kwakapa tarisiro yekuti vachava vanhu vepamusoro muraramo yavo, asi izvi hazvina kuitika. Misha inopfuura zviuru zvitatu yakatamiswa kubva munharaunda iyi mushure mekunge kwawanikwa mangoda aya. Vakatamiswa zvichinzi nehurumende pave nemukana wekuti mangoda aya acherwe zviri pamutemo nemakambani anosvika masere panguva iyi, asi pasina mugove wakaringana kune mhuri dzakatamiswa idzi. Vamosi Mukwada, mugari wenharaunda yekwachiyadzwa, vamukwada vanonyunyuta nekuda kwekwavanoti kubiridzirwa kwakaitwa vagari maringe nezvakaitika.
Jesus is the richest people in the world, but we are the poorest community in the world. Zvaushati Diamond ndiro rine mari yakawandisa muZimbabwe muno, ndiro rine mari yakawandisa. But community acherusa we Diamond ndiro haina chiro. Zvaita kudai dai government yaitipinze mabasa, yaipinda uyu ndisa bugu. But ukanase pano tobva nezvakaitwa nekambani hapana. Takagumisira isusu kuone kabenefit yakatakaona kekuke zvikafu zvematemba. Noni basi pakuchewa kwe Diamond rakatutwa masaki nemasaki. Kwapwe matemba basi.
Tarisiro yavamukwada ndeyekuti hurumende iyo ine kampani iri kushera mangoda yeZimbabwe Consolidated Diamond Company ZCDC, iyo yakatsiva mamwe makambani masere anosanganisira Jinan, Marange Resources, Diamond Mining Company DMC nemamwe, inge ichizadzisa zvido zvevagari. Vametswe mundondo mugari wekwachiyadzwa uye vanobata basa rekugadzirisa makuva evachakabvu vakavigwa panzvimbo iri kucherwa mangoda. Vamundondo vanoti kampani yeZCDC inosungirwa kuchera mangoda, asi ichicherechedza kuti vagari vanosungirwa kuwanawo chouviri kubva kwairi.
Zochone pini muridziwe nzvimbo tinochone pichabo machedu chapo machindo chinosanganisira mari inoenda ku community ownership trust to develop boat and develop marangi tisaita ma mistakes pa 15 billion ba.
Vamike Mukwada mumwe mugari wekwachiyadzwa, vamike Mukwada vanoti chinonetsa panyaya yekwachiyadzwa inyaya yekuti kampani yavapo yakazara vaimbo vevarwiri vehondo yerusununguko. Vamike Mukwada vanoti kana vakasawirana nevaridzi vekampani gore rino vari kuronga kuratidzira uye kuenda kuvakuru vehurumende nenyunyuto dzavo.
Kuti wirane nekambani kuti consider se community kuti pemuri kucherawo amungani imwe gaba munotiwo anhu arimurucherwa mwacho a benefit of something. If it fails, do we send a petition kukambani nekugovernment.
Vafarai Maguhu ndiwo mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vanogara munzvimbo dzinowanikwa zviwanikwa reCenter for Natural Resources Governance CNRG. Vamaguhu vanoti itarisiro yavo kuti upenyu kana raramo yevanhu venharaunda yechiyadzwa ichigadziriswa.
Develop the local community. Tiri kuda kuona migwagwa ichiiswa tara pachiyadzwa. And we've got plan B. Kana hurumende isiri ready to make sure kuti mangoda epamarange ari kudevelopa marange, taakuchirwisa to stop the mining pachiyadzwa kwacho. Either it's with the community and for the community, or there is no money that must take place.
Vamaguhu vachitaurawo pane mumwe musangano wakaitwa mudunhu iri vakati kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwachiyadzwa uko kwave nechitsama chevanhu vashaya uye kuremadzwa vawanikidzwa vari mumunda wemangoda kunosakiswa nekuti kambani iriko haina hanya.
Ingori nzvimbo iri kushandiswa kutora maminerals ekuno achino benefita vanhu vari kure vatisingazivi. Saka zvinoitika kwachiyadzwa ndezvekuti kambani itsvai yeZimbabwe Consolidated Diamond Company ikambani is reconnected to the local people. Vanhu vari kuemploya vane policy yekuti havasida kuemploya malocal people once imbaka. Saka vari kutora vanhu vekubva kure ndovari kutora ndo zviri kutsanangura wai kuri kuitwa utsinyi hwakanyanya nekuti hazvisi zvizvarwa zvemo. Saka vanhu vari kutoshanda sekunge it's an occupation force. Yakauya kuzodhila nenyika iri munyama.
Kuchema kwevagari vekwachiyadzwa hakuperi sezvo vaJeremiah Kusena vachiti vanoshungurudzwa nemapurisa uye masoja kunharaunda iyi nguva dzose.
Havasi kutiringecha kuti tipinde mabasa vana vacho handiti then vabereki vedu isusu kurarama kwetava kuita hatina tinorarama nekutengesa handiti munhu wakuita akashabhini kake wotengesa zvigrosari zvake vanodhipuraya futi mapurisa vachiuya vachiarasa vanhu mumaraini mumotoona kuti kugara kwacho tinorarama sei tozombosvika kuti hatitamisei zvedu but ukaona kuna akatamiswa kwacho hakuna even kana mvura yekumwa zvisi hakusina. Saka tinoshaya kuti isusu mabocha tombodii todini amainova kuti anotizwawo ndiani.
Gurukota rinomirira dunhu remanikalenda mai Monica Mutsvangwa vanoti nyaya yekusawana pundutso kwevanhu vedunhu rino ichapera sezvo vakaita hurukuro yekuti kuve nekambani yekukwenenzverwa kwemangoda.
Muri yekumanikalendi iri kusvika kuti inini zviri kumbofamba sei. Vakandipawo assurance yekuti patakapiwa basa pakabviswa mamwe makambani hongu pakamboita nyaya dzekumatani asi ivo vakaramba vachiita basa rekumaina madiamonds. Iye zvino vane madiamonds avanga vachimaina all this time hasati atengeswa nokuti aifanirwa kumbotariswa kuonekwa nekuudzwa ndiweswa nekuporisa nekunhingisa kuvagadzirisa kwacho. Ndikati izvo zvokugadzirisa izvi ndozvinotaurwa nemhuri yekumanikalend zvekating and polishing kuti tirewo kumanikalend ngatisaite kumwe kunhu ende ndobasa ravakandipromisa kuti vari kutovaka pachaitwa cutting and polishing kuno kumanikalend.
Kuwanikwa kwemangoda kuno kwakapa kuti mhuri dzakawanda dzitamiswe dzichinogariswa kuada Transau uko dzakavimbiswa huchine mukaka asi pasina chakabuda kusvika pari zvino. Izvo zviri kupa kuchema kukuru kuvagari. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Vagari vekutainworld North Muharare vakabatanidza mari yavo kuvhara makomba emumwe mugwagwa uri munharaunda mavo mushure mekuona kuti kanzuru haisi kusimudza musoro pazvichemo zvavo. Mutoro wedu wenhau Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vakashandisa mari dzavo kuhaya zerori rekutakura matombo pamwe neivhu rekushandisa kuvhara makomba akachereka mumugwagwa uyu. Izvo zvinonzi zviri kukonzera kuti vanhu vaparadzane nemari dzakawanda vachigadzirisa motokari dzavo. Imwe nyaya yakaita kuti vagari ava vaite mudeme mudeme ndeyekuti vatyairi vemakombi vanonzi vakanga vasisada kupinda munzvimbo iyi vachiti mugwagwa uyu waikuvadza dzimotokari dzavo. Vataonana kati iyo vekomiti inoona nezvekugadzirwa kwemugwagwa uyu vanoti vakatanga taura nezvekugadzira mugwagwa uyu vari pabhawa zvavo vakatandara nevamwe vakafunga kushandisa motokari dzavo kuti vatakure ivhu rekuvhara makomba aya.
Saka takaona kuti kanzuru haina zvairi kuita nenyaya yemarodzi edu yaine very 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 bad state. Saka takakotiwo tiri pabhawa tichinwa tiri a group of people. It started with 5 people. We needed this idea. That no gentleman ka katimbotorawo mota dzedu tinotora gravel. Takatora gravel redu tikapacha 1 or 2 3 or 4 ma potholes. Saka takazopublicize kune vanhu through our WhatsApp group M10Watt. Kati gentlemen, ndivo zvakatanga. Ngatibatane tiite chi, tiite zvinhu zvimwe chete.
Varoni Tumbari ndivo vakashandisa rori ravo iro rakatakura ifu iri. Vatumbari vanoti imwe nyaya yakavhundutsa vagari vemutinold north ndeyekuti pane mbavha dzinomira mumugwagwa umusi kudzopadza motikari padzinenge dzichifamba zvishoma zvishoma padzinenge dzichiedza kunzvenga makomba aya zvokuti vanga vave kusvika kuti pangazoguma paurayiwa munhu.
Ndini the owner wetruck yatiri kushandisa kugadzira road community yedu yeTunnel North. Ndinofara kuva part yecommunity kugadzira road nechikonzero chokuti takasangana nematambudziko kuti road yedu yakafa. Saka nguva ino yerain season takasangana nematambudziko embavha dzanga dzichigarira vanhu dzichirova mota dzevanhu. Even maresidents mamwe anenge ashaya transport vachiburuka kuTunnel kwedu vanga vachisangana nematambudziko ekurohwa nembavha. Ende tine maresidents akawandisa, tine makids akawandisa akareportwa kumeboring. Kati taona kuti timire council nokuti takavimbiswa naiko zvino honorable president wedu vamunangago pakamboya chishemanza dziyavo mutenor no pakatimbisa kuti vachasita chishemo chedu kusit council kuti sit council tigadzirirewo just access road yedu yatinayo imwe chete yekupinda nekubuda kuti takagaririra hapana chatakawana until iko zvino maresidents abatana pachavo kuti ngatiunganidze kamari katinako tigone kungwesa gravel kuti road yedu ikwanise kufambika zvakanaka vanhu vachifamba vachikwanisa kukunda tsaona dzatosangana nadzo dzekubirwa nekupwanyirwa motikari.
Vatumbari vanoti pane nyaya yeKirkman private school chikoro chisiri chehurumende icho vanoti chaifanira kubatsira kugadzirawo mugwagwa uyu nekuti vana vanodzidza ipapo havasi vagari vemutinwood north chete asi kuti vamwe vanotouyawo nedzimota mazuva ose. Mumwe wevakatanga nekomiti iyi vafrancis mandimika vanoti mugwagwa uyu unotozezesa chaizvo nokuti motokari yavo inogara yakaenda kugaraji kuti ichinzwe mashocks nemasuspension.
Nyaya yemashocks yamuta yemafrance suspension unogara uri kwamakanika 3 months down the line watochinja shock. Saka ndotakaonakuti hatingamirire kanzuro isusu ndisu vanhu vanogara muno. Let's do it ourselves. Kana kanzuro ichinzwe ngayaona kuti aiwa ndo zviri kuitikezvo pamwe nekunaudzira sei kuzongotibatsirawo ndivomaunga but isusu in the meantime data something.
Vaizekiwo Mushongwe vanoti kanzuro yeHarare hapana zvairi kuita maererano nezvekugadzirwa kwemugwagwa uyu nekudaro vakaona zvakakodzera kuti vaite basa racho pachavo.
Isu tangoti secommunity tikoona road yedu yashata mota dziri kungoita mabreakdown time and again. Saka taona sekuti isu tabatana secommunity tozvigadzirira zvedu nekuti kanzuro kutimirire hazviri kutiitira kure.
Gore rapfuura muna zvita kansela weward 41 mutinwood north amai Charity Bango vanoti kugadzirwa kwemigwagwa ibasa rakadziswa kukansel rikapiwa bato rezinara nokudaro migwagwa mizhinji haisisina kumira zvakanaka. Vanoti imwe nyaya ndeyekuti mugwagwa wetinwood north waiva usiri paurongwa hwemigwagwa ichagadzirwa muward 41 zvokuti vachaedza kuti vanotaura kukanzuro kuti nyaya iyi itaurwe. Ndakamirira studio 7 kutinwood north muHarare ndini Kiri
Mundikakamidzira mwamuna chifukwa chandarama chave ndiwani chikwa tichotere pamagara mabuto pasogoro. Mundikakamidzira mwamuna amene sadi kukosikwanga mwamuna siwa musiku wanga mundikakamidzira tumakolo. Kakamidzira mwamuna chifukwa chandarama chave ndiwani chikwa tichotere pamagara mabuto pasogoro. Kakamidzira mwamuna amene sari kukosikwanga mwamuna siwa musiku wanga mundikakamidzira tumakolo. Kakamidzira mwamuna chifukwa chandarama chave ndiwani chikwa tichotere pamagara mabuto pasogoro.
Nako kambo fupalo kakamiza kubva kuna Nacho Pichen Kazembe kuchikomana chepa Zambia tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuoneka ene mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina ntungamiri Nkomo.